Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira zvichitevera kufa kwemumwe munhu mumwe chete nezuro kuManicaland, izvo zvakasvitsa vanhu vafa nyika yose pamazana matatu nevashanu kana kuti 305. Muri dzinokwana zana nemakumi matatu neina dziri kupurwa nemvura dziri panze mushure mekunge kanzuro yeguta reHarare yaputsa dzimba dzadzo kubudiriro 5 nemusi wechipiri dzichinzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevabereki vanyorera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro renyunyuto vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa bvunzo dziri kunyorwa nevana munguva ino yeCOVID-19. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanodyara muti kugoromonzi South senzira yekucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika reNational Tree Day. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvekudoma kwavo nezvevamwe vanhu vane chitsama vachatora zvigaro zvepamusoro muhurumende yavo kusanganisira madzimai matatu asiri echichena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere cheCOVID-19 munyika huri kuramba huchikwira zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro kuManicaland. Izvi zvakasvitsa vanhu vafa nyika yose pamazana matatu nevashanu kana kuti 305. Uwandu hwevanhu vabatwawo nechirwere ichi munyika yose hwakakwirawo nezuro wakare kusvika pazviuru 10,001 kana kuti 11,081 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu makumi manomwe nevana kana kuti 74 vaine chirwere ichi. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vapora kubva kuCOVID-19 hwakasvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana maviri ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 9,253. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemapfumbamwe ane zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezvisere kana kuti 69,738,000. Johns Hopkins yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inotiwo vanhu vafa pasi rose vadarika 1,000,000 nemazana mashanu ezviuru zvine makumi masere nezvishanu kana kuti 1,585,000. America, iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi pasi rose, yave nevanhu vanodarika ma10,056,610 kana kuti 15,618,000 vabatwa neCOVID-19, uye vamwe vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti 292,000 vachifa nacho. Muri dzinokwana zana nemakumi matatu nena dziri kupurwa nemvura dziri panze mumusha webudiriro mushure mekunge kanzuro yeguta reHarare yaputsa dzimba dzavo ichiti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mori idzi parizvino dzakatombotsvaga pekugara pakaita semudzimotikari nezvipere zvehuku. Vakaputsirwa dzimba inhengo dzemushandira pamwe weTembwe Housing Cooperative uye vange vaine makore gumi vachigara panzvimbo iyi. Vanhu ava vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa kuona vashandi vekanzuru yeHarare vachiuya nemagiredha pamwe nemapurisa aive nepfuti vachipwanya dzimba dzavo. Ambuya Chengeta Tafuma vaudza Studio 7 kuti vakaparadzirwa midziyo yavo vakarohwa.
Ndakamhanya mapurisa anga achirova vanhu, ndikati ini ngavatorova nekuti zvinhu zvangu zvingatopararira mumbada, handisipo zvinhu zvangu zvese zvofira. Vanhu vachiti mbuya musainde munorohwa vanhu vechikadzi ndovari kurohwa, ndikati ngavatondirova. Kwakumhanya kunopazama kutopinda mumba kuburisa zvunhu kwakungounganidza kwakutounganidza zvunhu taitovanda uchipinda mumba uchizvivharira vachitsvaka vanhu vachirova vanhu. Kwakusvika pachakazosvika pangu ini zvinhu ndandabudisa, asi marata ese zvaingovapo mahwindo chichibva yango yachidhura. Saka indiri kutogara muchikwere chandandiratidza vanhu ava kuti muchikwere icho ndo mandakararama.
Vamwewo vakaita sava Francis Mapete vaudza Studio 7 kuti vakashamisikawo nezvakaitika vachiti magwaro avo kumushandira pamwe wavo aive mugwara.
Tine vana vari kuenda kuzvikoro, mabhesi akatoparara, mabhuku akatonaiwa, upenyu hwacho hwakatooma.
Asi vakasarobada chinzvimbo chemutauri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti chikonzi kana kuti sheriff ndicho chiri kuputsa dzimba idzi mushure mokunge kanzuro yakunda kumatare panyaya yayakakwidza yekuti vanhu ava vabve panzvimbo iyi. VaRuwende vanoti vanhu vakapiwa zviziviso zvekuti vabve apa asi havana kuteerera, izvo zvakazoita kuti vaende kumatare. VaRuwende vanoti Tengwe ndeimwe yemushandira pamwe makumi maviri ichaputsirwa dzimba sezvo dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vaniki Mangwana padati mutande ravo reTwitter vakanyora kuti vanhu havafaniri kushora hurumende nekuti zviri kuitika izvi idanho rakatorwa nekanzuro yeHarare. Meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura mushure mekushanyura budiriro nemutungamiri webato ravo Vanelson Chamisa neZuro vakati kanzuro yavo yakaita chisungo chekuti vambomira kuputsa dzimba dzevanhu uye vachaongorora kuti zvakafamba sei. Vakatiwo vave kutomhanya-mhanya kutsvaga rubatsiro rwekuti vakaputsirwa dzimba vawane matende nechikafu nyaya yavo ichigadziriswa. VaChamisa vakati vakarwadzwa zvikuru nezvakaitwa izvi vachiti zvinosuwisa kuona vana vacheche nevabereki vavo vachinayiwa nemvura nekuda kwekuti vakaputsirwa dzimba. Vakati hurumende nekanzuru zvinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. VaRuwende vaudza Studio 7 kuti munhu asati atenga stendi anofanira kuenda kukanzuro kuti zvionekwe kuti munhu ari kutengesa stendi ndiye muridzi wayo here kana kuti kwete. Vanoti kanzuro inogara ichiudza vanhu ruzivo urwu asi ivo vanoisa zvitandamunzeve, izvo zvinozopedzisira zvavapinza munyatwa sezvakaitika kubudirira. Mukuru anoona nezvekufambisa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakazivisa nguva pfupi yapfuura kuti vese vakavaka dzimba panzvimbo dzisingabvumidzwe vachapusirwa dzimba idzi uye vakati vachatanga neHarare nechitungwiza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzakabatana nevabereki vanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachinyunyuta nemabatirwo avanoti ari kuitwa bvunzo dziri kunyorwa nevana munguva ino yeCOVID-19. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti magwaro enyunyuto aya akwanisa kunyorwa mumatunhu akawanda emunyika uye achaiswa kumahofisi edzidzo mumatunhu iwayo aya anozosvitsa magwaro aya kumahofisi emutungamiri wenyika. Vamasara ure vanoti chavari kuda ndechekuti mutungamiri wenyika vamise bvunzo idzi dzozonyorwa gore rinouya zvinhu zvanaka. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kana magwaro aya atanga kusvika kumahofisi avaMnangagwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navamasara ure pamusoro penyaya iyi.
Vana veZimbabwe nhasi muFetishano 11 December vakatanga ngaizvo vachiisa gwaro rinoitwa kune mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisumwa nenyaya yemabatirwo ari kuitwa maramanishoni evana ayo ari kunyorwa vana vacho vasina kugadzirira. Iyo zimusiki yacho ichiratidzawo kuti haina kugadzirira. Vamwe vana vachitadza kutonyora nekushaiva kweinfrastructure inoita kuti vasvike muchikoro nenyaya yekuti kusina mabridge mvura yanaya zvakanyanya. Citizens anyimitawo zvakare nenyaya yecovid-19 iyo iri kutekeshera muzvikoro nenyaya yekushaiva kwegadziriro dzakakwana dzekuchengetedza vana nevarayiridzi muzvikoro. Pane unito zvemuhoro yevarayiridzi iri kuitwa nemacitizens kuti dai hurumende yabhadhara mari inoita kuti varayiridzi vagare muzvikoro kuti vaite basa navo nemazvo.
Saka gwaro iri rasvitswa kunaani vamasarauri?
Gwaro iri raturwa kumatunhu akasiyana-siyana enyika yese, kumadistrict office, muzvikoro, zvichitarisirwa kuti gwaro iri richazosvika rasvika muhofisi yemutungamiri wenyika kuti agadzirise nyaya idzi. Asi chekupedzisira chakachingotsanangurwa ndechekuti zvikoro ngazvivharwe kana covid-19 yekuchengetedza vanhu covid-19 isina kugadzirwa. Mazamanishoni anovhemba ngaamire kunyorwa azonyorwa patsva vana vagadzirira zimusteki ichinge yagadzirirawo masalarisi evarayiridzi odzorerwa paanga ari muna 2018.
Ndivanani vasaina gwaro iri? Nokuti tiri kunzwa muri kuti vana veZimbabwe.
Gwaro iri ranga richisainwa nemaparents ari mumacommunity akasiyana vakabatana nevarayiridzi vavo yatinoti Parents Teachers Association yekubatana kwevarayiridzi munharaunda nevabereki vane vana vanenge vachidzidza muzvikoro imomo. Ndo vanga vachiita hurukuro misangano yakasiyana-siyana vozonotura magwaro kumahofisi evedzidzo munyika ino.
Vanhu vangani vasaina gwaro irori kuti ringe richiburitsa nyunyutoi?
Macommunities asaina inhasi anokwana 220 of which community imwe chete dzimwe dzachiwana vanhu 50 imwe yanga ichiwanawo vanhu 40. Hatizo hatisati tanyatsoverengedza kuti tione kuti vese vazoita vangani, asi macommunities edu asaina ndovayo.
Kusvitsa kwamaita gwaro iri kumatunhu kwamuri kutaurawo zvakakosha zvakadii tichiona kuti zvinogona kuzononoka kusvika kumutungamiri wenyika?
Zvakanyanyokoshera pakubatanidza vana veZimbabwe panyaya yematambudziko ari kusangana nedzidzo yemuZimbabwe kuti tiite muono umwe chete tisati varayiridzi vari kudhonza nekwavo, vabereki vari kudhonza nekwavo, tiite chisungo chimwe chete chekuti toda kuti dzidzo yedu idzoreredzwe payanga iri. Tisaite zvekuti vana vanopinda mumazamanishoni vasina kugadzirira vosvika zimusteki ichipa mapepa akashota. Saka kuti zvigadziriswe panoda kuti paitwe hochekoche. Saka zvakanyanyokoshera kugadzira hochekoche yevabereki nevarayiridzi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vadyara miti kugoromonzi South senzira yekucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti munyika reNational Tree Day, iro rinocherechedzwa mugovera wekutanga mumwedzi wazvita gore roga roga kubva muna 1980. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo vanoti vachamisa vabatana neutungamiri webato ravo pamwe nevamwe vagari vemudunhu iri pakudyara miti, uye vanoti kwadyarwa miti yakawanda nhasi muchiitiko ichi. Taedza kubata gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe kana paine zvirongwa zvehurumende zvakanangana nezuva rekudyarwa kwemiti, asi vati tiite zvekuvatumira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Pataenda pamhepo amai Mutsvangwa vanga vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi nezuro mauto eZimbabwe National Army akabatana nebazi reForestry Commission mukudyara muti wemuuyu kudziva resekwa muHarare senzira yekusherechedza zuva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo kuti tinzwe mafambiro aita chirongwa chekudyara miti kugoromonzi.
Urongwa hwafamba zvakanaka. sekurungwa kwa zvana zvakaitwa tati kugoromonzi South Constituents kuna MP vachikudu chirongwa chedu ndechekutungamirira kuratidza Zimbabwe kuti tinofanira kuchengetedza environment yedu tinofanira kuchengetedza zviwanikwa zvedu sevana veZimbabwe. President Nelson Chamisa vaitora chidanho iri kuti vakurudzire munhu wese munyika kuti tibatikidzane sevana veZimbabwe sevana veAfrica kuti tikwanise kunge tichiita zvinhu zvakadai tese munyika yeZimbabwe kumatunhu ese. Ichirongwa ichikuparura chinangwa chedu semusangano ndechekuti kumaprovinces kwese kumaconstituency kwese kune leadership yese MDC Alliance tinge tichiita chirongwa chekusima miti nekuti miti ndoupenyu. Isu semusangano tinofarira kuti vanhu vararame zvakanaka vafeme mweya wakanaka nekuti ramangwana ravo rinenge rakajeka pasi paPresident Nelson Chamisa.
Sei vaChamisa vasarudza kuti vange vachienda kudunhu reGoromonzi?
Haisi nyaya kusarudza kuenda kuGoromonzi, asi zvinhu zvatinoita gore negore. Munoziva gore rapera vakasima miti kuparura chirongwa ichi kumarondera. Gore rapfuura rimwe racho vanga vari kuNorton vachiparura futi chirongwa chekusima miti. Saka gore rino tangoti tiende paGoromonzi, gore rinouya tinge tichienda kumwe, zvekuti gore negore tinenge tichienda kumatunhu akasiyana siyana mukuedza kukurudzira nekutungamira pachirongwa chekuti Zimbabwe inge yakajeka, inge ine environment inenge ichibatikidzwa nevana vese veZimbabwe kuburikidza nekusima miti kuburikidza nekuita zvinhu zvakanaka mumacommunities.
Miti mingani yakwanisa kunge ichidyarwa uye ndevanaani vakwanisa kunge vari pachiitiko ichi?
Miti dzasimwa zvora nhasi dzasimwa dzakati wandei. Handingakwanisa kuduma but dzinopfuura 200 trees dzasimwa. Vakwanisa kunge varipo ivo President Nelson Chamisa nemutungamiriri weGoromonzi South vachikudu vanga varipo nevamembers vakuru maprovincial executive members edu manational executive members vanga varipo nevakuru vakuru veconstituency musangano wedu MDC Alliance neruzhinji rwakariripo rwakwanisa kuti riitorowo miti rwechisima. Ndosati rataura kuti vanhu vasima miti vakati wandei, asi vaparura ndiyo President Nelson Chamisa.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo vari parunhare muHarare neStudio 7. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZuro vakazivisa nezvekudoma kwavo nezvevamwe vanhu vane chitsama vachatora zvigaro zvepamusoro muhurumende yavo kusanganisira madzimai matatu asiri echichena. Mumashoko kuvatori venhau, chikwata chavaBiden chiri kutungamira urongwa hwekuchinjanwa kwemasimba chakati chiri kudoma nhengo yeparamende. Amai Masia Fudge kutungamira bazi rezvepekugara nebudiro remaguta, vaimbo wemiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Susan Rice semukuru anoona nezvezvirongwa zvemukati menyika kana kuti Domestic Policy Council, kwozoti amai Catherine Tai semumiriri weAmerica mune zvekutengeserana. Amai Fudge naAmbassador Rice madzimai echitema kuchitiwa amai Tai vari vekuTaiwan. VaBiden vakadomawo zvakare vaimbo wagavhuna weIowa vaTom Vilsack kuti vatungamire bazi rezvekurima, chigaro chavakambobata kwemakore masere muhurumende yevaimbo wemutungamiri wenyika vaBarack Obama, umo vaBiden vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika. VaBiden vakadomawo vaDennis McDonnell vaimbove mushandi mukuru wekuwhite House munguva yavaObama kuti vave gurukota rezvekugara kwakanaka kwemagamba. VaBiden vakazivisawo mashoko avo nemusi wechina kuti chikwata ichi chakazvipira uye chine unyanzvi hwevashandi vepamusoro vehurumende uye chichaunza ruzivo rwepamusoro-soro kunzwira vamwe tsitsi, kuvimbika, kugadzirisa matambudziko nekuwedzera mukana kuvanhu vemuAmerica kana vasangana nezvimhingamupinyi. Vakavimbisa kuti vachashanda zvakasimba kubva zuva rekutanga. Kana vakatambirwa, amai Fudge vachange vave mumwezve mudzimai wechitema anenge aine chigaro chepamusoro muhurumende iri kuuya iyi, zvichitevera vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nevakadomwa kuve mumiriri kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield. VaBiden vanga vasiri kuda kudoma nhengo dzebato ravo dziri mudare reparamende kuti dzipinde mudare remakurukota ehurumende yavo nekuda kwemamiriro akaita zvinhu mudare reparamende repasi, umo bato ravo reDemocratic Party riine uwandu nezvigaro zvishoma-shoma zvichienzaniswa nebato reRepublican Party, uyewo havasi kuziva mamiriro achazinga akaita dare reSenate. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero muUganda vari kushoropodza mutemo mutsva wekuti vatori venhau vanoshandira masangano ekunze vananganidzwe zvakasimba. Mutemo uyu wakadzikwa neboka rinoona nezvekubudiswa kwenhau munyika iyi, Remedia Council, unoti vatori venhau vanenge vasina kunyoresa patsva kuti vaongororwe zvakare vanotarisirwa kupomerwa mhosva. Danho iri rinouya panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muUganda pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa14 ndira gore rinouya. Dare remuLebanon rinotsigirwa neUnited Nations ratongera Salim Jamil Ayash, anove nhengo yebato rezvematongerwo enyika reHezbollah uye riri kurwisa muLebanon, kugara mujeri kwemakore mashanu zvichitevera kuwanikwa kwake aine mhosva yekuronga kuuraya vaimbo vemutungamiri wehurumende vaRafik Al Hariri pakabhombwa muBeirut muna 2005. Vamwe vanhu vairarama nekutakura vanhu nemichovha yavo vanoti vakashaya mabhizimusi munguva yekuvharwa kwenyika senzira yekuedza kudzivirira kupararira kweutachwana hunokonzera COVID-19, izvo zvakakonzera kuti vakawanda vavo vatengese dzimotokari dzavo, vamwe vachitobatira zvirwere zvakasiyana-siyana zvakafanana neBP. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau wakakokerwa neboka revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum kana kuti ZINEF, mukuru wemabhizinisi evanotakura vanhu nemotokari muchinhoi vaEnrod Kaunda vanoti dzimwe nhengo dzavo dzakatengesa motokari dzadzo kuti dziwane mari yekurarama. VaKaunda vanoti vamwewo ndivo vave kurwara nezvirwere zveshuga, BP kana kuti hypertension.
Vamwe vedu kutaura kwatinoita right now, vamwe vakafa. Vamwe vakatozorwa nemaBP vaya neshuga izvozvizvi. Maeffects echi ecoronavirus.
VaKaunda vanoti nhengo dzavo dzinosvika zvikamu 60 kubva muzana dzakatadza kudzoka kumabasa pakazovhurwa nyika zvakare. Mumwe wevanotsvaira motokari ava vakatanga kutakura vanhu mwedzi wapera vanoti vari kutadza kuterera marezinesi yekufamba mumigwagwa sezvo vakatora nguva vasingashande.
Mari ndoyanyonyonetsa kuti iwo uri kuda kugadzisa pemiti, uri kuda fitinesi, saka zvinhu zvakawanda zvinezvido mari kunyanya ndozvona zvakanyanya.
Vanotakura vanhu nedzimotokari vanosungirwa kubhadhara mari dzemarezinesi dzinosvika $300 emari yemunyika kana kuti $300 negwaro remvumo yekutakura vanhu kana kuti permit rinoita $400 nechidimu kana kuti $450. Hurumende yakazivisa kuti vose vanoita bhizinisi rekutakura vanhu vanofanirwa kunyoresa nekambani yeZimbabwe United Passengers Company kana kuti ZUPCO, iyo yagara ndiyo inotakura veruzhinji. Asi vanotakura vanhu ava vanoti havakwanisi kunyoresa sezvo motokari dzavo dzichibvumidzwa kutakura vanhu vashoma, munhu mumwe chete kana vaviri. Vachitaura pamusangano mumwe chete, mukuru wemabhizinisi madiki mudunhu reMashonaland West vaJokonia Choto vanoti nhengo dzavo dzinosvika $300 dziri kutambura sezvo pasina kana nhengo yavo yakayamurwa nehurumende kunyange vakanyoresa mazita sezvakakurudzirwa nebazi rezvemabhizinisi madiki neari pakati nepakati. Hurumende yainge yaimbisa kuti vanhu vose vakakanganisirwa raramo yavo nechirwere cheCovid-19 vaizoyamurwa nemari yekutenga zvekudya. Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vapowo mazima vakabvuma kuti urongwa hwekuyamura vanhu huri kutora nguva husati hwatanga danho ravanoti vachagadzirisa. Mune imwewo nyaya, paita ropa rakaipa pakati pemakanzura ebato reMDC Alliance muchinhoi zvichitevera sarudzo dzameya weguta dzaitwa masikati. Kunyange hazvo nhengo yebato reMDC Alliance vagarekai dendera vakunda nhengo yeZANU-PF vavhosta mashevedzanwa nemavhoti mashanu, vamashevedzanwa vachiwana mavhoti mana. Mamwe makanzura havana kufara kuti pane vamwe vavo mumwe chete kana vaviri vavhotera kanzura weZANU-PF uyu. Chinoi na makanzura gumi ne mashanu, batore MDC Alliance rine makanzura gumi ne baviri, Zanu PF ne baviri, pamwe na kanzura mwe chete akazvimiririra. Mukokeri wemisangano badare MDC Alliance mudunhu remashonal and west uye vari mumwe wemakanzura akadzingwa basa vamukudze ichigumbura vanoti bato ravo richatora matano nezvabuda musarudzo dzameya idzi vachigumbura vanoti bato ravo rinofara kuti makanzura akawanda ari kutsigira mutungamiri webato vaNelson Chamisa.
Paul 6 wow, taona kuti wana tengeza avotera Zanu PF. Meaning to say kuti automatically muna akadaro hatisisi naye. Saka semusangano tichatora a decision kuti tione kuti tinoita sei nemaresults abuda iwayo. To another point, maresults atifadza kuti ma councillors yedu, 5 of our councillors have proved kuti wa real MDC being led by advocate Nelson Chamisa.
Vasarudzwa kuvameya vadendera vanoti zvaratidza kuti pane dzimwe nhengo dzavo dzinove makanzura dziri kunyepera kuti dzinotsigira vachamisa idzo dzisiri. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati vanhu vari kushishidzirwa nekumanikidzwa kuvhotera nhengo dzavasingade nebato reMDC Alliance. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Squatayo vanoti bato ravo rinochengetedza kodzero dzevanhu.
MDC Alliance ibato revanhu, ibato roremekedza vanhu.
Sarudzo dzanhasi dzaitwa zvichitevera kudzingwa kwemakanzura matanhatu kusanganisira meya vamakumbe nemutevedzeri wavo amai Chipo Mulochwa nebato reMDCT. Amai Mesi Mada vasarudzwa kuve mutevedzeri wameya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, mutambi wenhabvu wemuZimbabwe Tinokadewere atambidzwa mukana wekuratidza zvaakapakata chaizvo apo ari kusangana nevamwe vevakomana vakuru munhabvu pasi rose neimana Kylian Mbappe. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Kadewere ari kupinda munhandare nesvondo kuedza kusimudzira zita rake zvakanyanya apo chikwata chake cheLyon chiri kusangana nechikwata chine mukurumbira mukuru muFrance nepasi rese chePSG. Hapana mutambo unodarika panosangana zvikwata zviviri izvi munhabvu yemuFrance zvekuti uyu ndiwo mukana wakadewere wekuratidza pasi rese kuti aripowo pavakomana vakuru mumutambo uyu. Oyo ndiwo zvekare mutambo mukuru wemutambi wemuZimbabwe uyu kubvira atanga kutamba nhabvu yepamusoro kutangira kuHarare City muZimbabwe achienda kuLyon adarika nekuDuju Gardens yekuSweden neLe Havre yemuFrench League 2. Kadewere haana kutamba pakasangana Lyon nePSG muFrench League Cup Final nekuti aive asina kunyoreswa makundano aya. Asi nguva yake yasvika zvekuti muteveri wechikwata chaakambotambira cheHarare City vaLloyd Tapera vari kutarisira kuti Kadewere achadadisa nyika nekukanda chibodzwa kana zvibodzwa.
Haizi kutarisira kuti anogowesa kuti mvanhu vari kutamba.
Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaStuart Mususa vanoti Kadewere anokwanisa kusvikawo panana Neymar ava kana akave nechinangwa chimwe chete uyezve akasazvi tutumadza.
Uyo uyo anogona bhora ende akaramba nechinangwa akanga akaisa effort anogona kusvika. Ana Neymar vayaka tinokadewere kumberi.
PSG neLyon dzakasiyana nemapoint maviri chete. PSG iyo iri pamusoro ine mapoints makumi maviri nemasere. Lyon ine mapoints makumi maviri nematanhatu. Asi Kadewere haasiri ega mutambi wemuno achange ari munhandare mukupera kwesvondo. Mashau Munetsi achange ari mo munhandare zvekare muFrance imomo kurwisa kubvisa Stade Reims pachinzvimbo chakaoma chairi chegumi nesere apo vari kushanya kuBrestois. Munetsi ari kubatana muhondo yakadai naKnowledge Musona uyo ari kuedza kununura ASUPN kubva muhondo yekuchengeta nzvimbo yayo munhabvu yepamusoro kuBelgium. ASUPN iri pachinhano chegumi yakatarisana nemutambo neZoete Waregem neSvondo. Asi endi rinomhota haana dambudziko seramunetsi namusona asi ari kurwisa kuti Reading irambe iri pazvikwata zviri pamusoro-soro muEnglish Championship. Rino Mota neReading vari pachinhano chechishanu vakatarisana nemutambo wavo neQueen's Park Rangers mangwana. MuSouth Africa, umo mune vatambi vemuZimbabwe vakawanda, hamuna mitambo mukupera kwesvondo, asi iriko pakati pesvondo, svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheThe Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCovid-19 munyika pamwe nezviri kuitikawo muAmerica mushure mesarudzo dzakaitwa muna mbudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, bubhubhe umuntu oyedwa waseManicaland izolo obulewe yiCovid-19 okukhuphule inani lasebebulewe yilo leli gcikwane kwaba ngamakhulu edlula amathathu i-305. Abohlangothi lukahulumende olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day wobulawayo. Ubuhlelo Woza Friday namuhla sileqembu elizibiza ngokuthi ezako bonke Parentals Please. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Kubhubhe umuntu oyedwa waseManicaland izolo obulewe yiCovid-19 okukhuphule inani lasebebulewe yilo kwaba ngamakhulu edlula amathathu i-305. Okwamanje sebezinkulungwane ezilitshumi lanye 11,081 asebehloliwe batholakala beligcikwane leli eZimbabwe. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula izithoba munemunye i-9,253. Abalokhe begula bayidlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1,523. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million bele COVID-19, yona ibulele inkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu i-55,265. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa 69.7 million abahlaselwe ligcikwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula ezilitshumi lanhlanu 15.6 million labulala inkulungwane phose amakhulu amathathu 292,190. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuvimba ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezikulomsebenzi ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day ebulawayo i-Rainbow Hotel bekhuthaza abasakhulayo ukuba bechiyane lomkhuba wemicimbi abayibiza ngokuthi ngamavuzo parties. Ilanga leli linanzwa ngesikhathi umhlaba ubhekane lobhubhane lwe-COVID-19 oseluhlasele iningi labantu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni, umkhosi wokunanzwa kwe-World AIDS Day kobulawayo wenzelwe e-Rainbow Hotel kodwa ulabantu abalutshwana kodwa usakazelwa uzulu kumagumbi amane elizwe ebukele okuphuma kumabonakude lasenkundleni yebulenjini e-Facebook ekhasini labe-National AIDS Council. Umqondisi we-National AIDS Council Council wobulawayo unkosikazi Senatranyathi ukuthaze abasakhulayo ukuba bahlukane lokuya emcimbini yamavuzu party.
Itimu yethu yalonyaka is Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. As we commemorate sisa nanzelele ilanga leli, iZimbabwe isiyehlisa iprevalence yaba ku 12.8 labantu abayi 1.4 million abaphila nge-HIV. Phakathi kwabantu bona lawa abayi 1.4 sile more than a million esibafake kuma ARVs. So siyananzelela ukuthi iZimbabwe sisenze kuhle ukuthi abantu bethu abaningi bebe kuma ARVs. And siwe le survey yeZimbabwe population based impact assessment Zimbia 2019-2020 le isitshengisa ukuthi iZimbabwe sesizamile ukuthi sinqobe iHIV njalo ukuthi sithi meet our targets.
Unkosikazi Nyathi uqhubeke ethi bazimisele ukuqeda igcikwane lengculaza lapho kusiyafika umnyaka ka 2030. Evula okusemthethweni ilanga lokunanza iWorld AIDS Day kobulawayo, umqondisi wezempilakahle kobulawayo uDokotela Welcome Lilo uthe uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo obekhona emkhosini walamuhla uDokotela Edwin Sibanda uchasisa uhlelo lokuphathisa abaphila legcikwane lengculaza. Osakhulayo uMillicent Chuma owe Young People's Network on Sexual Reproductive Health HIV and AIDS ukhala ngenhlupho abazidalelwe yiCOVID-19 lockdown. Ilanga lalonyaka ele World AIDS Day linanzwa phansi kwendikimba ethi Global Solidarity Shared Responsibility Ending AIDS by 2030. Abe National AIDS Council bathi isilinganiso sokumemetheka kwegcikwane lengculaza eZimbabwe sikuchumi lambili ekhulwini i-12%, njalo abantu abayedlula isigidi esisodwa bakuhlelo lokutholiswa amaphilisi okwehlisa ukumemetheka kwegcikwane emzimbeni olwe-art. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi sokubhubhe abesifazane abangamakhulu amathathu lamachumi ayisikhombisa lasitshiyagalombili 378 uwonalo umnyaka bebeletha ngenxa yezizathu ezithile ezigoqela ukopha. Embikweni oyithulwe namhla, ugatsha lolu luthi iningi elibhubhileyo lishonele ezibhedlela, kwathi ihlekana labhubhela ezindlini. Ingcwethi kwezempilakahle zithi leli nani lehlile kwezinye izibhedlela lanxa kule ngxaki elizweni ebangelwa ligcikwane le-COVID-19. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya oyingcwethi kwezokubelethisa njalo eyisiphathamandla sesibhedlela sempilo uthi uchayela lesi sibhedlela ihlombe ngoba inani leli lehlile ngenxa yezizathu ezithile.
Lokhu abakuthi maternal mortality yikuthi omama abazithweleyo kumbe ukuhlala amaviki angu-6 besanda kubeletha, omama abashonayo ngalesi sikhathi bafakwa ngaphansi kuthiwa yi-maternal mortality, ukubhubha kwabomama okwenzakala umuntu ezithwele kumbe kusiyafika amaviki afika angu-6. Kodwa inani labomama ababhubhileyo especially lapha kithi empilo khanya hayi libohlile, yikho singani sithabile.
Ungathi isibhedlela sempilo usitshayela ihlombe yini sesikhangela izizathu eziphiwe nguhulumende ezivangela ukubhubha kwabesifazane? Kuyini elilakho ukuthi kube ngcono?
Isibhedlela sempilo sitshayela ihlombe elikhulu kakhulu ngoba omama abasitshiyileyo babe balutshwana lonyaka, sithiwe ngomama abalitshumi kuphela. Kweminye iminyaka hayi inani leli liyabe liphezulu kakhulu. Akula nto esiyenzayo emangalisayo. Abomama abaningi basitshiya ngendaba yokuthi bayaopha igazi nxa sebeqede ukubeletha. kumbe bahlaselwe umkhuhlane lo we blood pressure. Yikho empilo hayi lokhu kuyaqiniswa kakhulu ukuvikela. Abantu bayakhangelwa be operate kulesikhathi njalo bavikelwe ukuthi bangaze baophe igazi eliningi. Yikho kwenza inani labo mama be ababhubhileli yehle kakhulu.
Lo ngusikhwica mfundo solwayo Ngwenya. Oyingcwethi kwezokubelethisa njalo isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital. Sixoxela ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Abakhetha umongameli kwelemelika ababizwa ngokuthi Electoral College bakhangelelwe ukuthi bazavotela umnumzana Joe Biden ngeviki ezayo ngesikhathi umongameli Donald Trump esephanyeke udaba lokuguqula impumela yokhetho eSupreme Court. Umongameli Trump uncediswa ngezinye izabelo eziphethwe libandla lama-Republicans lazo ezithi ukhetho lwebiwa umnumzana Biden lebandla lakhe lama-Democrats. Udaba lolu oluphanyekwe ngumongameli Trump lufana lalolu obeluphanyekwe emthethweni ndaba yePennsylvania, Wisconsin, Michigan lezinye okwethulwe izinqumo eziveza ukuba ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Akwaziwa ukuthi iSupreme Court izakuthini ngodaba lolu. Umnumzana Biden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu i-306 kuthi umongameli Trump ulamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili i-232. Ake sizwe ukuthi bathini abalandeli bomsakazo weStudio 7 ngalolu daba.
Alo mina ngubhanda moyo esigabeni sakumnyama kondolwani ebulilima West Plant. Ngibona ngani uBiden indlela abhekele iAmerica ngakhona. Uma kuliqiniso aza kusebenza lokhu ebhekele umbuso wedemocracy kuma-Americans yayiveli khona eminyakeni ngani i-America isile democracy. Yikho esingakulindela nje ukuthi sikubone kube yikho kwenzakalayo. Kwele Zimbabwe angiboni kulento ezatshintsha.
Mina ngikhuphe ngibike umsebenzi ekheze emaphisa. Yesi ayuza sibili ukuvota kwe-America kwavotwa kahle sibili. Hayi kangeni undoda laye ela abona ukuthi utshintseka kanjani. Yela abona ukuthi utshintsha njani undoda. Anti uvotelwe ngabantu bemvotela ukuthi bamthanda. Laye kabona ukuthi usekelo lwakho abantu ukuthi bamsekelile. Laye kabona ukuthi wenzani uyatshintsha. Njengakade khona etshintshe ayidlule lokho kade kukhona.
Mina bemfisa shu ukuthi nabe kungahlanga angangena uBiden. Ebesincedisa kakhulu nje ukavela elizweni lethu singalazinto ezigwalileyo. Labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyazomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane amalungelo abantu iwaqakathekileyo. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho nangezimali. Ngiyabonga uMageza.
Igama ngusane ngiphuma le enkaya kwasikhokho uzobhuwa mazambane. Izwe le Melika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba abantu abaphetheyo abayiwo abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona. Ibababusayo ibabaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba lenguquko ezingako eZimbabwe. Ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izijintshe yona.
Laba ngabalandeli bomsakazo weStudio 7 abasithumezele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318. Lawe ulakho ukusithumezela umlayizelo wakho kunombolo le. Direct from Washington, the voice of a- Amalunga ekopa yeTembo Housing Cooperative eButerero eHarare abadilizelwe izindlu kuliviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze becatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni benethwa lizulu nsuku zonke. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abaphizelwe izindlu eBudiriro bebebonakala behleze egcekeni bekhanya ukuba sebephelelwe izulu liwohloka hathi kancane. Ekwethekeleleni okwenziwe iStudio 7 kule indawo yeThembwe Cooperative ebucwadlana lamavinkili yakoCurrent emzini weBudiriro 5, isimo besizwisa usizi omama abalensane behlezi egcekeni benethwa lizulu lemuli zabo bekhangele impahla iwonakala beswela lokuthi bethini. Umnumzana Francis Maphete odilizelwe indlu uthi sebeleminyaka elithumi behlala kule indawo njalo babelwa izitanda phansi kwale kopa eyayikhokhelwa ngumnumzana Caleb Kajike obotshwe mhlalokho kudilizwa izindlu esetheswa umlando kwaba umhlabathi engelawo lawo mandla.
Ngambile emsebenzini ufika lapha ngabona kule muzi Rife police le mota ye council engathi uchairman ukhaje ade khona wazamusha kuphume labo ukuthi babeya kuzokhanya indawo leyi inkinga yini, but abazange bakwanisa ukuthi bempe ukuja kuthi thina sihlezi lapha azange sithiwe izini incwadi ezitshengisa ukuthi kumele sisikule indawo.
UMaphete uthi kunje sebephelelwe bengasazi ukuthi benzeni nanku lezulu lisina okwamagama. Umeli wenkulumane edale lephalamende eligqwetha njalo kwezemithetho yezombuso umnumzana Kucaca Phulu uthi lesi yisihluku esehlele lezi zakhamizi.
Uyabona izulu liyana kathesi, khangela izindlu lezi ukuthi izinto ezinganani, khangela inkukhu leziyana zesicathulo somntwana. Bekumele ukuthi lanxa kusenziwa izinto ezinje zenziwe kulandelwa umthetho ikakhanseli ukuthi labo bayakhangela ukuthi lanxa uvula uku-evicta abantu baya-evicta asikhathi bani.
Uphulu uthi kunje akwaziwa ukuthi ngubani obekhokhela lo msebenzi kudilizela abantu izindlu, kodwa umunicipala uthi ulandele umthetho njalo elencwadi aziphiwe lidale le-High Court zama-court orders ezimvumela ukwenza njalo esebenzisana labe ofisi yesithunywa somthethwandaba usherifu. Encwadini yakhe ayithumele intatheli zindaba, umunicipala uxwayisa uzulu ukuba mangabi ngovuma ukudlelezelwa ethatheka lapho esizwa kuthiwa sekuthengiswa indawo zokwakhela izindlu kumbe izakhiwo zamabhizimusi esithi kadinge ulwazi kibo kuqala anduba athenge lezo ndawo. Unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokukhulumisana yebulenjini yeTwitter kunsukwana isanda kwedlula esithi uzulu makakhangelele ukubhidlizwa kwezakhiwo ezimbalwa ezakhiwe ngaphandle komthetho, ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni ngokungekho emthethweni, abathengisela abanye umhlabathi bengela mvumo yokwenza lokho ama-land barons. UMangwana uthi labagebha bethengisa ichebechebe endaweni ezingavunyelwayo kanye labathengisa amanzi abaphatheke kwezokuntshintsha imali emkambo omnyama ezovalwa amabhizimusi asebenza ngokungekho emthethweni ngoba engabhaliswanga. Konke lokhu uMangwana uthi kwenziwa ngenjongo yokufuna ukuqeda umkhuba wokwephulwa komthetho mahlayana. UMunicipala weHarare uthi akacini lapho ezobhidliza izakhiwo kuma-cooperatives abalisa eye-Ideal Homes Housing Cooperative, Home of Angels, Bantu Housing Cooperative Society Limited, Murashe Housing Cooperative, Excellent Stairs, Igarwe, Takakura, Lumambo, United We Stand, Mushandiwega, Universal, Nyabira, Five Chitepo, Greenlands, Kudakwashe Makusha, Cecil Madondo, Layo iTembwe Housing Cooperative Society Limited, esanda kubhidlizelwa izindlu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi labazali bakhala ngesimo esisezikolo lapho abantwana ababhala imihloliso bengatholi okweneleyo okokuthi bebhale kuhle njalo bengaphiwanga isikhathi sokulungiselela ngemva kokuba izikolo zivalwe okwenyanga eziyisikhombisa ngenxa ye-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izikolo lokhe zavulwayo iningi labazali belilokhu likhonona ngokuthi uhulumende ubengalungiselelanga ngemfanelo ukuvulwa kwazo lokuvikela abantwana lababalisi ukuthelelwana iCOVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Algamated Rural Teachers Union i-ATUS esabelweni seMatabeleland North, umnumzana Themba kuye moyo usola ukuhlelwa okwenziwe ukubhalwa kwemihloliso.
Khangele i-general paper ibilo mfanekiso owodwa. Sina sikhangele ukuthi kubo general paper you may have up to 6 pictures. A practical subject layo ibile question A1 ele diagram khonokana kuyasikhangelisa sibone ukuthi izinsect yona ngwayo ibivele ingalungiselelanga izinto zokubhala ama exams because uzakhangela ukuthi nxa iphepha elinjiyana kwetshe ngizuthi akudlulanga iprocess eningi yokuthi sokusethiwa ama exams amoderate. Sibuye sikhangele iscanner sheet, ama candidate numbers, izinto lezana zibuya sezilungisiwe, umntwana esebhalelwe kwakhe sokuyikushepha. Angawana ama exams thina singekho ready. Kanti indaba ama exams la engamiswayo.
Unkosikazi Melisa Ndlovu ongumzali olomntwana obhalayo imihloliso lonyaka uthi akaboni ukuthi bekuvele kujahwani.
Nxa sikhangela kusukela ekuqaleni uhulumende kazange asinike isikhathi njengabazali kusukela kuregistration. Kwahle kwakhanya ukuthi izinto azihambi kuhle. Khathesi kubuhlungu ngoba abazange basinika isikhathi ukuthi kulungisiswe. Ngezinye indlela sibone ngani sibanjwe inkunzi yonke indawo. Ebantwaneni kanye lebalemalini bakhweza imali ngapha baletha izinto zingakwananga. Ikanti ngaba basilalela sisithi ukugijima isikho kufika. Kujahweni ukuthi abantwana babhale. Lo mnyaka ozayo bekulungile ukuthi abantwana bazabhala.
Omunye njalo umzali, umnumzana Melusi Ncube ugcizelela kulokhu. Act 3, Ncube. Omunye wabafundi ababhalayo uDalubuhle Moyo, uthi laloba kunzima, abafisi ukuthi babuyele bayehlala emakhaya.
Zima sibe lokuthi siqhube nemhloliso yethu. Ngoba amaphepha abuyayo asibuya eshota enye material, njengama graph paper, lezi izinto ezishotayo ezidingakalayo kuma examination. So sesithwala nzima ngoba nasiqede njalo sibhale imhloliso yethu okunye akusathengeki. Singena kwe exam sicabanga ukuthi izinto sizozithola zikhona kodwa sitshelwa ukuthiwa izinto kazikho. Asazi kumbe sizaphumelela emhlolisweni yethu kumbe sizafail. Thembela ukuthi siphumelele ngoba kubuhlungu ukuthi after umnyaka wonke lo sihleli ne-COVID siphinde sifail next year.
Umnumzana Taungana Ndoro, oyisikhulumeli sohlangothi olubona ngokubhalwa kwemihloliso olwezimseke, wenqabe ukuphendula imibuzo ethi usemhlanganweni, kodwa unkosikazi Dumisang Thabela, unobhala jikelele wogatsha lwezemfundo, utshele iphephandaba le-Newsday ukuthi bebengakatholi izikhalazo ezivela ezikolo ngalezi nhlupho zokusilela kwamaphepha emihloliso lokunye, ngakho khona bezakwenza uphenyo lwalokhu. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kubuhlelo Woza Friday namuhla sileqembu elizibiza ngokuthi eza kubonke parental place lona eselethule idlalade elitsha. Untungameli Inkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sezikwenzile njalo eza kubonke ngedlaladelazo lesithathu elilesihloko esithi lidlalelane ngegeja kuziliwe. Abangabasebelikhohliwe leli qembu nango umholi walo uBlessing Lupahla.
Ngiyabingelela abantu bakithi, ngumfana omncane okhona lapha eTsholotsho kobonke, ngaphansi komlisi uMlevu induna uMadubula. Eza kobonke liqembu liphuma khona lapha eTsholotsho kusiphepha kobonke isigodi.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi Zinyane lemfu bukanye lale ethi Jerusalem. Basalela bathi Jesu simani. Haya. Thank you. abangathanda ukuthenga isalati balithola njani?
Inumber ithi 0844383835. Ngizoyiphinda njalo 0844383835. Bantu bakithi likhuthale lifone, mina ifoni ngiyayithanda kakhulu, ngizoyi-ansa sixhumane lawe.
Likhumbule balaleli lezo nombolo ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli luphahla?
Into esicela kakhulu izandla ezimhlophe bakithi, kungasini balandeli singaba yini. Thengana ama-orijinali. Kubuhlungu kakhulu ngakulensuku sokunaloku kungamaradio okuncane oyizigubugubhu, abantu abaningi sebefaka kuma-USB. Kodwa kuhle kakhulu ukuthi uzithengele yakho i-orijinali uyezifakela kweyakho i-USB.
Ziphuma-ke enkundleni eza kobonke ngale.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abohlangothi lukahulumende olwe-National AIDS Council bamanyene lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ekunanzeni ilanga le-World AIDS Day kwaBulawayo. Uhlelo Woza Friday namhla besileqembu elizibiza ngokuthi eza kobonke Parental Bliss. Hayi-ke siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo ngosithandekile mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.